Makatora ruvara kanaka mambo saka mondi chengetera panzvimbo yakanaka baba vangu ndinovimba vakachengetedzwa chinongova chishuvo nditaure navo nyaya dzangu chishuvo hachiperi chinopera chete tasanganiswa ndine pundu shungu pamoyo wangu shungu hadzipere baba dzinopera tasanganiswa
ndine shungu dzepamoyo ndine zvinhu zvondinetsa nyaya dzakawanda dzemulife dzinostressa ndoswera ndichigaya ndichirwisana nepressure satani imbavha inogara ichindisecha ndakaneta baba muchiona mwana wenyu makaenda kure kure kumafura mhepo zvenyu ndane nguva ndichizama asi mwana ari kuramba muri kuona here baba vana mochengeta vakashaya vari mudombo vasina kuona nyika basa ramukasiya paye paye ndichipinda ndaifunga zvichave rozi asi chipo vari kutsika kushingirira asi handisi kusvika
ndinorinzwa pamoyo richinge ronda mandibaya mandibaya pakadzika dzika amai iri ronda risingapore kudzungaidzwa ndodzungaira nesango ndozviudza niko ndochemaishe ndiringewo ave maodza nyemba apa mwari mandigona kane makatora ruvara kanaka mambo mondichengetera panzvimbo yakanaka mai vangu ndinovimba vakachengetedzwa chinongova chishuvo nditaure navo nyaya dzangu chishuvo hachiperi chinopera chete tasanganiswa ndine bundu shunguyu pamoyo wangu shungu hadziperi mama dzinopera tasanganiswa makatora ruvara kanaka mambo saka mondichengetera panzvimbo yakanaka baba vangu ndinoimba vakachengetedzwa chinongova chishuvo nditaure navo nyaya dzangu chishuvo hachiperi chinopera chete tasanganiswa ndine bundu shungu pamoyo wangu shungu hadzipere baba dzinopera tasanganiswa zorora